Vanawo vanoti vakatora danho iri kuti vawanise vakaremara mukana wokuenderera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakaremara vasasarire kumashure munyaya dzedzidzo, munyaya dzefundo. Tinoda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors, vana muzvinafundo vari vanhu vane madisabilities, vanhu vakaremara. Saka takaita partnership neyatinoti Limitless Solutions Global neofisi yangu saambasada. Tine zvirongwa zvakawanda zvatiri kuita neLimitless Solutions Global. Asi pazvirongwa izvozvo tikazosvika zvekare pakuti veLimitless Solutions Global vatipe mukana wekuti tiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis Nokutenda Maphosa ane makore 10 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuenderera mberi nedzidzo.
Because hazvizinyore kuti unoshaya mari yekuti uende kuchikoro. Then no scholarship unokwanisa kuprovide zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially disability yangu bhozi vanakawanda vanenge vachindiseka sorts of stuff andika. Vano zvinozvo kuti munhu asingazooni anobatsire mucommunity. Saka manje apa it's my time to shine.
Anoti
icho chindo chanchiri engeri dream yangu to become a role model kuna woshe ane disability yakaita seyangu. And kuti aiwa kana mumwe munhu achikutarisa pasi kana kuti anokudzikisira ndika unokwanisa kuprove wrong. I change in community chete ndo chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimo Manika ane makore 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukana wekunge uchienda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisawo kupinda pamaorganizations iwayo. Because handingangotori munhu ka watore mara toto tichipinda basi. Takudikirizwa futi productivity yeorganization iyo zvakuleadwa futi tuchi the poor downgrade yeeconomy yedu.
Mukuru wesangano reLSG Dr. Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 seats idzi ishoma chose. Saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetumo.
Dr. Daniel Vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu 15 kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunununa kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvevakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.